Vachitaura nevatori venhau pamusangano wavo wekupedzisira nevatori venhau muHarare, vaThomas vati vane tariro kuti zvinhu zvichafamba zvakanaka muZimbabwe zvekare. Vati varofara chose kuti vanhu vemuZimbabwe vave netariro zvichitevera kushanduka kwehurumende muZimbabwe. VaThomas vatiwo vanofara nechirongwa chekunyoresa vavhoti chebiometric voter registration, uyevo vane tarisiro yekuti nyika ichaita sarudzo dzakachena sekuvimbisa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vati kusvika pari zvino vaMnangagwa vari kuita zvese zvavakavimbisa, zvakaita sekuwedzera nguva yekunyoresa vavhoti, kukoka dzimwe nyika kuti dzizoongorora sarudzo, vachiti European Union neSADC dzakatotumira zvikwata zvadzo zvekuongorora sarudzo kuZimbabwe. Vatiwo hurumende yeAmerica ichatumawo chikwata chekuongorora sarudzo idzi.
But there are also a very good start in terms of the BBR, the exec chairperson.
Hurumende iyi iri kuita zvakanaka chose panyaya yeBVR. Yakasarudza sachigaro mutsva wezeki uye yakakoka vekunze, uye America ichaongorora sarudzo idzi kekutanga kubva muna 1980. Chikwata cheEU chatove muno kare.
Vatiwo vemabhizimisi vekuAmerica vari kuuya kuzotanga mabhizimisi muZimbabwe, uye vanotarisira kuti vakawanda vachauya kana nyika ikaita sarudzo dzakachena. Vati hurumende yeAmerica haironge nzendo dzezvikwata zvevemabhizimisi sezvinoita dzimwe nyika, uye vemabhizimisi vanouya vakazvimirira. Panyaya dzezvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende nematsaurira avo neAmerica, vaThomas vati mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act unosungira America kuti isatsigire Zimbabwe kumasangano akaita seWorld Bank neIMF, asi masangano aya haasati ambogara pasi kuti ape rubatsiro Zimbabwe nekuti ine zvikwereti. Vatiwo kana nyika ikaita sarudzo dzakachena nekuremekedza kodzero dzevanhu, zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muZimbabwe zvinogona kubviswa. Vati mukati menguva pfupi iri kutevera kuchauya chikwata chevakuru vakuru vehurumende yeAmerica, uye ivavo ndivo vane simba rekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe.
Masvondo mashomanana anotevera pachauya chikwata chevakuru vakuru vehurumende, ndivo vane simba rekubvisa zvirango izvi. Asi churu chinodiwa kuita sarudzo dzakachena pamwe nekuvandudza upfumi.
Vatiwo zvinofadza kuti mutemo wekupa masimba kuvatema vemuno munyaya dzeupfumi wava kuvandudzwa, uyewo vanoda kuona kuti vatori venhau vanoita basa ravo vasingambunyikidzwi, uye kuti mapato anopikisa apiwe mukana mumapepanhau nenhepfenyuro dzehurumende. VaThomas avo vave kuregedza basa muhurumende yeAmerica vati vanofara kuti America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakakura kudarika nyika dzese kuZimbabwe munyaya dzeutano, dzidzo nezvimwe. Vatiwo vanosurukirwa zvikuru kuti vave kudzokera kumusha vachiti Zimbabwe ndiyo nyika yavagara zvakanyanya kudarika dzese. VaThomas avo vakamboshanda pamuzinda wenyika yavo muZimbabwe vasati vadzoka zvakare semumiri weAmerica muZimbabwe vati vari kusuwa kuti vari kuenda muimba ane mukurumbira Thomas Mapfumo, uyo ave kugara kuAmerica asati adzoka kuzoita mutambo wake webira muHarare kupera kwemwedzi unouya. Vati Zimbabwe nyika yakanaka chose, ine mushana, uyewo vari kusiya shamwari dzavo dzakaita semuimbi ane mukurumbira Oliver Mutukudzi. Vatiwo vanofarira Jah Prayzah, uyewo vati vachadzoka kuzoshanya muZimbabwe. VaThomas vati vachaenda pamugandigere vachigara naamai vavo nemhuri yavo vasati varonga zvimwe zvekuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.